Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 16, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Naizvozvo hurumende yangu iri kuisa mitemo nezvirongwa zvinoita kuti mwana wega wega awane mukana wekushandisa nzira idzi kuitira kuvandudza upenyu hwake. Ndinokuvimbisai kuti nhunha dzese dzamareva ndadzinzwa uye dzichagadziriswa nehurumende.
Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kubatsira vana vechikoro nenzira dzechizvino zvino dzekudzidza nadzo dzinosanganisa kushandisa masaisai eintaneti.
Kupera kwesvondo rino tiri kupeta urongwa hwekuva nemakandidhetsi mudunhu reHarare. Nyika yose takatopedza makanzura maMP kwese tava nawo.
Bato rinopikisa reCCC rotarisirwa kupeta mangwana urongwa hwaro hwekushara vachapinda musarudzo dzegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kubatsira vana vechikoro nenzira dzechizvino zvino dzekudzidza nadzo dzinosanganisira kushandisa masaisai eintaneti. Vamunangagwa vataura mashoko aya pavavhura zviri pamutemo dare reparamende yevechidiki rechikamu makumi matatu nechimwe nhasi muHarare. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura pachiitiko chanangana nezuva rekurangarira vana vemuAfrica reInternational Day of the African Child, vamunangagwa vazvirova dundundu vachiti hurumende yavo inotsigira vechidiki kuti vafambidzane nevana vari kune dzimwe nyika maringe nekudzidza nenzira dzechizvino zvino.
Naizvozvo hurumende yangu iri kuisa mitemo nezvirongwa zvinoita kuti mwana wega wega awane mukana wekushandisa nzira idzi kuitira kuvandudza upenyu hwake. Ndinokuvimbisai kuti nhunha dzese dzamareva ndadzinzwa uye dzichagadziriswa nehurumende.
Kuvhurwa zviri pamutemo kweparamende yevechidiki kwaitwa pasi pedingindira rezuva remuAfrica reInternational Day of the African Child, iro rakanangana nekusimudzira kodzero dzevana munguva yekushandiswa kwemasaisai eindaneti kana kuti the rights of the child in the digital environment muchirungu. Vachitaura neStudio 7 pamusangano mumwewo, mumiriri webudiriro North mudare reparamende yevechidiki uyewo achidzidza paEaglesville Senior School, Tatenda Chiwoza, ati zvikwanisiro zvekudzidza nenzira dzechimanje-manje ndizvo zvishoma muzvikoro.
Zvakafanana nekuconstituency yebudiriro North kwatinobva, vana vazhinji vakabatsirikana neprogram inonzi Lab per School. Zvokuti kuzvikoro zvizhinji zvekubudiriro North, malabs aveko, makombiyuta aveko, asi zvinonetsa ndezvekuti havana internet. Kunyangwe vanayo vacho vanenge vasingakwanisi kuiteerera mwedzi nemwedzi.
Mumiriri wemutasa Central mudare reparamende yevechidiki Perseverance Chikati anodzidza paSt Matthias Tonzo High School auyawo nemuono wekuti vechidiki vanozvitora mifananidzo vasina kupfeka votenderedza pamadande mutande vanofanira kurangwa neshamhu inemunyu. Kurangwa kwevana vane misikanzwa kwatsinhirwa nemumiriri webwera South mudare reparamende yevechidiki uye vachimirira mambo nyashanu Dayton Mutero uyo anodzidza pamuti usina zita High School kubwera.
Vana vanoita misikanzwa vanofanira kurohwa, asi marohwerwo atisi kuti torai mupini kana kuti vhunai danja murohwe. Ndozvataikumbirisa kuti dei zvaibvira muzvikoro, chikoro chimwe nechimwe chinofane kiswe disciplinary committee inomirira izvozvo kuranga nemutoro wakafanira unofane kunyorwa muhurumende.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reZimbabwe Progressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vanoti kunyangwe zvataurwa nemutungamiri wenyika zvakanaka muromo hauzarirwi nerwizi.
75% ezvikoro muZimbabwe hazvina magetsi kana solar system. Zvikoro zvakawanda kumaruwa zviri kudzidzira mumainfrastructure isina kunaka, kana tingati pasi pomuti mudzimba dzouswa kana mudzimba dzakavakwa namapango dzinoda kuti dzivandudzwe. Saka tisati tambotaura kutekeshera kweICT muZimbabwe mese, tinoda kuti vana vanga vachidzidzira mumaclassroom akanaka.
Mukuru webhodhi rakokera mhemberero idzi reZimbabwe Youth Council Maud Chifamba anoti ishuviro yavo kuti vana vakwanise kushandisa indaneti vakadziviririka.
Indaneti yave yakakosha mukudzidza kwevana chaiko kumakala vanoita vanoresearcha paindaneti. Saka ivo zvino upimi yedu yanhasi iri kufokasa pakuti indaneti tingaita sei kuti vana vasawane zvinovakanganisa paindaneti asi vainge iri safe, vange vachikwanisa kuti vakasvika vachiita zvechikoro vangowana zvechikoro.
Dzimwe nyaya dzasimudzwa nevamiriri vedare reparamende yevana dzinosanganisira kutorwa kwematanho akasimba pakuona kuti kutorwa kwezvinodhaka kwamiswa, kodzero dzevana vanorarama neurema dzachengetedzwa, uyewo kumbunyikidzwa kwevana nevadzidzisi kwamiswa. Zuva reInternational Day of the African Child rakatanga kucherechedzwa musi wa16 Chivabvu 1991 senzira yekurangarira nayo vana vechikoro vakaurayiwa musi wachivabvu 16 1976 muSoweto muSouth Africa, vachiratidzira vachida kuti dzidzo yemuzvikoro zvevatema ivandudzwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti mukupera kwesvondo rino riri kupeta urongwa hwaro hwekushara nhengo dzicharimirira musarudzo dzegore rino. Vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muTCCC vaAmos Chibaya vanoti bato ravo rakatopedza kare urongwa uhu matunhu mamwe ose enyika, uye mangwana vanenge vachipeta chirongwa ichi mudunhu reHarare. Izvi zviri kuuyawo apo matare ekutambira mazita evachakwikwidza musarudzo dzegore rino ari kugara munyika yose nechitatu chinouya unove musi wa21 Chivabvu. Ngatinzwei hurukuro yataita navachibaya pamusoro penyaya iyi.
Kupera kwesvondo rino tiri kupeta urongwa hwekuva nemakandidhetsi mudunhu reHarare. Nyika yose takatopedza makanzura, maMP kwese tava nawo. Muchavona panomination kuti kwese mawadzi ese ari 1970, TCCC changakamirira kwese ikoko.
Tiri kunzwawo paine kunyunyuta kuti utungamiri huri kupindira pakusarudza vanhu vachamirira bato huchisendeka parutivi vakadomwa nevagari kuti vavamirire. Munoti ine nyaya iyi?
Nyaya yemakandidheti. Makandidheti edu akabva kuvanhu, uye vanhu vagere kumawadzi, vagere kumafarms, vagere kumareserva kumaruwa ndo vanoti uyu ndiye anokodzera kuti akanzura wedu, uyu ndiye anokodzera kuti anga achiita MP wedu. Vanhu ivavo ndo vane simba rokusarudza, rokudoma kuti ava ndo vanofanira kutimiririra munzvimbo dzatigere. Nokuda kwaizvozvo makandidhetsi edu anozikamwa nyika yose, nekuti vamiririri ava vanobva kuvanhu vanenge vagere navo munharaunda. Hapana mumiririri anoitwa imposed. Nekudawo kuti macitizens ndivo vane ese, ndivo vanosarudza munhu vanoda, ndivo vanoti uyu anokodzera kuti anga achitimiririra. Kwedu kuTCCC hakugadzwi vanoda, kunogadzwa vanodiwa nevanhu.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reTCCC vaAmos Chibaya vari parunhare neStudio 7. Sangano reZimbabwe National Organization of Associations Residence Trusts rinoti dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki ratekeshera nenyika, uye nhasi raparura chirongwa chekubatsira vechidiki vane dambudziko iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa ichi mumusha weGlenview muHarare nhasi, sachigaro wesangano iri vashavo vachikomba vati dambudziko rokushandisa zvinodhaka rakura munyika semamwe matambudziko akaita seuori nekushayikwa kwemvura nemagetsi, asi vati dambudziko iri vanogona kurigadzirisa.
chinangwa chedu isu takatana uye drug abuse kuda kuti tikwanise kubatsira vanana ava ma youth kuti vasiye zvinodhaka notingobatsira chete uye kuti tivatsvagire zvekunge vachiita
vachitaurawo pamusangano wanhasi amai Ruiza Maposa vati dambudziko iri radzika midzi mumba mavo zvekuti havachina mufaro.
Ndinosangana nedambudziko iri zvakanyanya kune mwana wangu mukomana anoti iye mwana uyu ndinomuda zvikuru asi zvaanondiitira zvinondinetsa mukurarama kwangu. Ndiye wandakatarisira kuti ndiye amudiki anogona kusarawo pamba asi zvino zvaakundiitira kwandiri zvandichinjira ende pfungwa dzangu dzarasika uyezve ndine chirwere chemwoyo chakabva chanyanya nezvaanondiitira mwana mukomana.
Vanoti musangano wanhasi wavabatsira uye vave kuziva kuti vobatsirikana sei.
Zvino ndakati ndikuramba ndichimuropotera mumapurisa achidzoka anoramba achiita mapurisa ndoita sei zvikanemwe mupurisa madii kuenda kuprotection oda mumbomudzinga. Baba wacho akati kwamudzinga akagara mustriti anoitoita wese. Zvino tiri kumbomutarisa kuti ndione kuti ari kuita sei asi akungotaura kunge akurasika njere ini ndobva ndabuda panze ndosiya zvakadaro.
Vachitaurawo pamusangano uyu vange vakamirira chikamu chemapurisa eZimbabwe Republic Police chinoona nezvekurwisana nezvinodhaka cheZRP Drugs and Narcotics Detective Sergeant Netikundi Zeza vati dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka ranetsa pasi rese uye muZimbabwe vana vechidiki vane makore ari pasi pemanomwe vave kushandisa zvinodhaka izvi. Vati zvinodhaka izvi zvinokanganisa pfungwa, utano neramangwana revana uye zvakakosha kuti vabereki vaone kuti vana havashandise zvinodhaka.
Vabereki, mukanzwa kunzi mwana ari kuenda kupati, zivai kuti pati yacho yakamira sei. Kuna nani ndiana organizer iri kuitirwa panzvimbo yakaita sei nekuti vana vanoenda kumavhuzu pati uchinzi mwana aenda kupetite pati.
Vaenderera mberi vachiti chinorwadza ndechekuti vanhu vakuru ndivo vari kutengesa zvinodhaka izvi pamwe nekupa vana dzimba dzekuti vaitire misikanzwa. Vakurudzira veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa vese vanoshandisa kana kutengesa zvinodhaka vachiti basa reZimbabwe Republic Police kuchengetedza zvizvarwa zvese zvenyika.
Kana imi muchiparadza vanhu vedu masitizenzi veZimbabwe nyika yedu yamangwana through the abuse of drugs mutemo kati munhu yenge asuka kutinosunga we are there to enforce.
Detective Kundizeza vakurudzira veruzhinji kuti vatsvage mari nenzira dzakanaka kwete kutengesa zvinodhaka. Zvimwe zvezvinodhaka zvinonzi zvinonyanya kushandiswa munyika zvinosanganisira mbanje, mutoriro, heroin, mishonga yechikosoro yakaita sebronchial syrup pamwe nemishonga yekuchenesa ganda kana kuti skin lighteners. Dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka munyika rinonzi rinogona kunge riri kukonzerwa nekuwedzera kweurombo nekushomeka kwemikana yezveupfumi. Vechidiki vakawanda munyika vanonzi vave kupinda mudambudziko iri vachitsvaga zvisimudzira munguva dzekuoma kwezvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Gurukota runana nezvemuhofisi yemutungamiri wenyika yeBotswana Vakabo Morengi vati mashoko eruvengo anokonzeresa mhirizhonga uye anofanirwa kuraswa. Mashoko aya atambirwa nemufaro mukuru nezvizvaro zveZimbabwe zviri munyika iyi, izvo zvati zvinotarisira kuti zvichabatsirwa kuti zvinge zvisingashungurudzwi nezvizvaro zveBotswana. Mutori wedu Nhaushingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apa mhemberero dzekucherechedza zuva rekupikisa kutaura kune ruvengo reInternational Day for Countering Hate Speech iro riri kuone musi wesvondo, vamurwa imwe vati mashoko eruvengo anokonzeresa mvongamupopoto. Vati vagari venyika iyi vakafanira kuona vabva kuro sevanhu vari kuita basa guru mukukudza upfumi hwenyika yeBotswana kwete kuti vari kuvatorera mabasa.
We need to teach our
Takafanira kudzidzisa vana vedu rukudzo nekugarisana nevamwe zvakanaka zvisinei nekuti vavagere navo vanobva kupi. Vamwe vakazvarirwa vari vechirudzi chechichena, kwotiwo vamwe izvi zvizvarwa zvemuZimbabwe nezveGhana. Hapana akasarudza kuti anoda kuzvarwa ari werudzi rupi, asi vagari vanoona zvakakodzera kudaidza vabva kure vachiti vabva kure. Hazvina kunaka uye takafanira kuona kuti pangagadziriswa sei.
Vaenderera mberi vachikurudzira zvizvarwa zvenyika yavo kuti zvisiyane netsika yekunyomba kana kuzvidza vabva kure, kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe nekuvadaidza nemazita ekuti makwerekwere. Mashoko avamurwa inaya agamuchirwa nekutenda nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda munyika yevavakidzani iyi. Vachaoso munyengeterwa avo vanorarama nechamuka inyama vari muguta reFrancistown vanoti izvi zvinoratidza kuti hurumende yenyika yeBotswana inoda runyararo kana zvichienzaniswa neSouth Africa.
Hurumende yeSouth Africa haikwanisi kubudira vagari vayo pachokwadi kunyika yaita seBotswana. Botswana ikaona inobudira vagari vayo ndongatigarisana zvakanaka. Kana anobva out anobva kupi tose tinongova vaafricans. Waibva South Africa manje vandova nemaruzi asingabvumiri izvozvo. Plus government yacho haikwanisi kuibudira vagari vayo no garisanamo zvakadai. Alipi kana pane munhu akaita samalema.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvokugadzira musoro muguta reFrancistown zvare Charity Hungwe vati dai mashoko avamurwa ingapinda munzeve dzevagari venyika iyi zvikuru avo vanoita zvokuruka bvudzi nekugadzirawo misoro.
Hatinyatsohurirana zvakanaka handiti because isusu tiri maforeigners. Havanyatsotibata zvakanaka, vanoti tovatorera mabasa. Vamwe vanoshandisa mashoko ekunyomba, vanoshandisa mashoko akanaka.
Vachitsigira mashoko amuzvare Hungwe, vaThomas Masuka vanoita zvekusona vanoti mazita ekuzvidza aya anoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvionekwe semhuka munyika iyi.
Tinotomufarira nokuti unenge uchititaridzawo kuti tiri vanhu, tisabatana sekuti hatisiri vanhu wekuti havaidzimhuka idzi havanhu. Saka kana uchiri sapotawo kuti musati makwerekwere, tinonzwawo zvakanaka kuti munhu anenge ari munhu wakanaka kwetiri.
Aufa Muchemwa uya nemakore gumi nemanomwe achibva kwamurehwa uya achiita zvekutengesa mushonga unoraya mapete nemakonzo mumigwagwa yeKhaburoni audza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanirwa kuti yegadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti vanhu vagare pasi.
Mari chaiyo neti mukatarisa muZimbabwe mari hwana haisugovese handizvozvii mabhoni makanzwa chadhola chairo revhiesere ranga rapa vanonzi 400 raronzera kuenda mutasi daigeta mari hwana inonzi inde muZimbabwe.
Gwaro rakaburitswa nebazi reZim States mwedzi mishoma yadarika rakaratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuru makumi mana nezvinomwe kana kuti 47,000 zvinogara muBotswana. Zuva reInternational Day for Countering Hate Speech gore rino riri kucherechedzwa musi wesvondo Chivabvu 18, uye zuva iri rakatarwa neUnited Nations General Assembly kuitira kumisa kushandiswa kwamashoko anokonzeresa ruvengo. UN inoti mashoko anokonzera ruvengo ndayo yekutaura kana kunyora achirwisa kana kupatsanura vanhu kana chikwata zvine chekuita nechitendero, rudzi, dzinza, ruvara rweganda, kuti munhurume here kana kuti munhukadzi kana zvimwe zvinonanga munhu zvichikonzera ruvengo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo. Direct from Washington, the
voice of tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chevanhu vakasarudzwa nehurumende yeAmerica kana kuti Federal Grand Jury chapomera muto weUS National Guard Jack Teixeira ane makore makumi maviri nerimwe kana kuti 21 mhosva yekuburitsa zvisiri pamutemo magwaro eusori hwechiuto epamusoro akavandika achaisa padande mutande. Vanhu vapfumbamwe vasungwa muGreece nekuvekwawo nechekuita nekunyura kwechikepe kumahombekombe kwekuchamhembe kwenyika iyi nechitatu, izvo zvakauraya vanhu makumi manomwe nevasere. Vagari vakawanda mumatunhu akasiyana-siyana emumaruva munyika vanoti havasi kufara nemitongo iri kupiwa kana kudzikwa nematare emamwe masabhuku, masadunhu kana kuti machinda pamwe nemadzimambo kune vanenge vabatwa vaine mhosva mumatare aya. Vagari vanoti vakawanda vevatungamiri venharaunda dzavo vave kuita zveunyire. Nonorai Jena anotipa nyaya iyi.
Mumwe asiri kufara nemitongo iyi ndivare mijogarwe vekumakonde kumashonaland wales vagarwe vanoti vakabhadhariswa mombe shanu namambo nemakonde
mitongo iri kupiwa nanamadzimambo ndeyekuenga chaiko ini ndakabhadhariswa mombe nekuti ndakaroora mwedzi wanovhemba zvine basa reizvo hurumende inofanirwa kupindira munyaya dzematare anamambo
izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekumaronda mashanu kuchivhu mudunhu remashonaland east vagilbert masango avanoti mamwe masabhuku ave neudyire vachiti vakabhadhariswa masaga mashanu echibage mushure mekunge mombe dzavo dzadya munda wemuvakidzani wavo panzvimbo diki diki vanoti chakanyanya kuvarwadza ndechekuti rimwe saga rechibage rainzi nderasabhuku vagari vakawanda munyika vari kutaura nezvi rimwe chete kuti mitongo nemiripo iri kushevedzerwa nemasabhuku masadunhu nemadzimambo iri kuremera vakawanda ko madzimambo vari kuti chii nezvenyaya iyi mukuru wemadzimambo mudunhu remashonaland west uye vari nhengo yechiefs council mambo ngezi vanoti mitongo yechivanhu haina payakanyorwa asi inoenderana nenzvimbo uye nemhosva dzinenge dzichitongwa
mitongo yedu yechivanhu haina payakanyorwa ndochimwe chokwadi chekutanga uyezve zvinoenda nezvi
mambo ngezi vanoti semuenzaniso panyaya iri kunetsa nyika yose yekuti masabhuku ave kuda mari yekusumwa nezvekufa kwemugari mumabhuku avo kana kuti emhere mhuri inofanirwa kubvisa huku asi mambo anofanirwa kuzoendesa mabhagidhi echibage cheupfu hunofanirwa kudyiwa parufu kwete kubvisiswa mari
kana pamucha pakasiyiwa munhu anounza mhere mhere haisi yasabhuku ndeya mambo ihuku huku anomedziwa huku chachaio sabhuku ndeya anosvitswa hake mudamo noti mambo vanobvasi kana zvadero vazi vanobva vatotumira kana zvimwe zvinhu ikoko kutendesa ichikapu nenei
mambo katiza gombo vekwazvimba vanotiwo muripo unokura kana mupari wemhosva akarega kuenda kudare
asi mitongo mizhinji yauri kuzoona inozoitika pa ndeinonge yakunzi before judgment munhu atongwa asipo one aramba kuuya kudare asora dare iroro right kana asora dare hapana munhu achapikisana nezviri kudiwa nemumhanai
mambo Clemens nembire vekumashonaland central vanobvuma kuti maungira ekuchema kuri kuita vagari ari kunzwika
sabhuku basa rake nderokutsuura haana mvumo yekuti anoita issue out masamon ogadzika munhu womutonga nokuti haana setifiketi yekutonga
mambo nembire vanoti nekuda kwekuwanda kwevanhu pamwe netsika masabhuku vanopiwa kuti vatarise mhosva dzine muripo isingadarike huku imwe chete
inenge tichiti kana vatyora mirayiro isingapfuuro mhosva dzibatirenei sabhuku anongota chindibatirawo pahuku kana huku haagumirwe kana kutotusvika pambudzi chaipo haana murango wokutanga angachaje mbudzi
mumwe sabhuku wekuhurungwe kumashonaland west vadibo karengesha vanoti mitongo yavanopa pamwe nemiripo yavanotara vanozvipiwa namambo kwete kuti ndezvemusoro wavo
zvinoitika kwai masabhuku mutemo wavanoshandisa mutemo wavanoudzwa namambo ndo mutemo wavanoshandisa havaite zvavo zvokuita zvokufunga zvavo vegani
munhu anenge asina kufadzwa nemutongo wasabhuku jinda ramambo kana namambo anogona kukwidza nyaya yake kudare ramajor street patabvunza pamusoro pemari dzinonzi dziri pamusoro dzinoripiswa nematare emumamisha idzo dzachemedza vakawanda gurukota rezvemutemo vaziyambe ziyambe vanoti vanoda kupindura paine muenzaniso wenyaya dziri kuchemwa nezvadzo
handizivi kuti chii chavari kuchema ndikona kupindura nyaya yacho handisa ndainzwa
mugore ra2012 vaimboveshe negomo valasius chitsinde vekumashonaland central vakaripisa vaive mutungamiri wemdc mushakabvu morgan tsvangirai mombe mbiri waimbiri nemucheka muchena wakakura mamita gumi pamwe nefodya yebute mushure mekuvabata vaine mhosva yekuroora mumwedzi wambudzi zvinangwa zvematare emasabhuku masadunhu nemadzishe ndezvekugadzirisa makakava mumamana vachipiwa masimba nebumbiro remutemo yenyika asi vaine masimba mashoma panyaya dzine chekuita nedzimwe mhosva dzakaita sekuba nekurovana. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven supergine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero dzakarerekera kumusambo weRhythm and Blues neSoul, Tafadzwa Murombedzi kana kuti Tafi Room. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Ndakatsikisa nekubura kambo kangu kanonzi Hold On. Mwenzi wapera uyu kambo aka kanokurudzira isu vanhu kuti tirambe takashinga, tirambe takabatira pana Mwari. Munoziva kuti muupenyu tinotarisana nezvinhu zvakawanda zvinotipedza simba, asi Mwari vanotivimbisa kuti vanesu.
Izvo zvemagitare izvi makazvitanga rini?
Ini zvemagitare ndakatanga 2013.
Vabereki venyu vaitwo kudii pamakatanga kurova magitare?
Vabereki vangu pavakanzwa kuti ndino da kuita zvemagitare vakangondikurudzira kuti nditange ndapedza kuita zvechikoro.
Vanhu vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Ndichitarisa rutsigiro rwandiri kuwana pane kambo kangu kandakabva kubura ka Hold On, ndinofunga kuti vanhu vari kunakidzwa nemusic yandiri kubura. Ndinoona kunge vanhu vakujairirana nenziyo dzandinobura.
Kwa muri kusangana nawo ndeapi?
Machallenges atinotarisana nawo muindustry medu mekuimba umomo akawanda, asi chandinoona sechinhu chikuru chatinotambudzikana nacho kushaya rutsigiro rwemari yekuti tishandise kutirambe tichitsikisa nziyo nekuita mamusic video.
Kuvanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata vanogona kundiwana pamasocial media platforms ese Facebook, Twitter, Instagram, TikTok nepaYouTube. Vanongotsvaga Tafiru, TAFYRUE, riri izwi rimwe chete.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii?
Ini ndoda kutora nguva ino kuti nditende vese vari kunditsigira pakambo kangu Hold On pamasocial media platforms ese. Ndinonamata kuti Mwari akukomborerei, uyezve kuti mucharamba muchingotitsigira mune zvese zvatichabura pamberi apa.
Chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudarero.
Ini ndinotenda nenguva yamandipa kuti ndive pano. Ndoda kubuda mudariro nekambo kangu kanonzi Hold On.
Zuva richauya, namo pazi chapera. Kuchema in sickness, marwadzo and suffering will be in the rearview mirror. Just hold on, don't give up now. Shingirira jitanaka. Just hold on, don't give up now. Shingirira.
Manga muchinzwa kambo kanonzi Hold On kubva kumuimbi Tafadzwa Tafiru Murombedzi, uye manzwa hurukuru yaaita naIvan Zisininga weStudio 7 ari parunare muHarare. Musakangano wachirongwa chedu che Live Talk na 8 PM nasi apo tiri kukurukura nezvezuva revana vemuAfrica Day of the African Child riri kucherechedzwa nhasi uyewo tichitarisawo nyaya dzezvematongerwo enyika tatarisana nesarudzo. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kubatsira vana vechikoro nenzira dzekudzidza dzechizvino-zvino. Bato reTripleC rotarisirwa kupeta mangwana urongwa hwaro hwekushara vachapinda musarudzo dzegore rino. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kelele chuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 16 Nhlangula 2023 ngoprofessor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ukhuluma ekuvulweni kwedale leParliament.
Uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo ezigokela ukusebenzisa ubulembu ebe-intanethi le mishina yangalezi nsuku eyamakhompyutha. Umkakhe weqhawe lesizwe uMoyo uMnumzana Dumiso Dabengwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lebutho eleZipra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Abasakhulayo baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bamanyimnyene labo sowabo balelo lizwe ukuthakazelela ilanga eleNational Youth Day lamhlanje ngesikhathi sinye kunanzo ilanga ele Day of the African Child emhlabeni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo ezigoqela ukusebenzisa ubulembu obe-intanethi le mishina yangalezi nsuku eyamakhompyutha lokunye. UTobias Mzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma ekuvulweni kwedale lePhalamende labantwana iChildren's Parliament ngelanga lokunanza lokuqakathekisa abasakhulayo baseAfrica ele International Day of the African Child, uMongameli Emmerson Mnangagwa uchayele ihlombe uhulumende wakhe esithi uqhubekela phambili eqinisa umsebenzi wokuthuthukisa imfundo yaseZimbabwe ukube ngelohlonzi nxa iqathaniswa lakwamanye amazwe.
Today's young people must prosper in the land that we fought for. We fought hard for any one independence of
Omunye wabakade bekhona emkhosini wanamhlanje ummeli wemakhokhoba edale lePhalamende yabantwana uPardon Phiri uthi izifundo zamacomputers kaziqakathekiswa kangako ezikolo.
Engabe ngifisa ukuthi luthintwe digitalization ukuthi nginanzelela ukuthi amacomputers ngawandikhetha ezikolweni and amateachers exposed. Loko kuvalela abanye abantwana ababefisa ukufisa ukuthi angazi ukuthi engakwenza njani, but ibe normal nje subject imiyethi English ifundwe nje computer nsuku zonke ngoba amanye amazwe phandle adigitalizer that isinesifiso sokuthi sibe updated sifana nelamanye amazwe.
Umeli wempophoma phelandaba mabuthweni edale lePhalamende yabantwana njalo efunda empophoma high school koBulawayo uZipho Dube uthi kuyasilela okokusebenzisa loba befuna ukufunda ngendlela zakulezi nsuku.
Intuensi yami sihlangane lokunzima like empophoma high school ibambele lomgidi owethara sibona amathatha nxa umntwana oyinkazana edlula bayambiza yena engakhangela eceleni ngoba uyabe esiya esikolo bese beqala ukumthuka then umntwana wakhona abe sehlukumezeka. okwesibini futhi sihlangana lokuthi yibo abaletha ama-drugs esikolo empophuma high school sokudume ngama-drugs ahlukumeza abantwana and ama-drugs wona lawo angena ngejurawo esikolo.
Wengeze njalo uZipho wathi kule ndubo eziningi ezihlangana labafundi besikolweni sakhe. Ubuye njalo ubheka kuyemoyo umele webulawayo East edalele parliamente yabantwana njalo engumsekeli kamphathi Ntambo obona ngezobudlelwane lamanye amazwe wathi bayafeyila amakhala abantwana ngoba zilutshwane izinto zokusebenzisa.
Into engiyinazeleyo baluhlupho kubafundi indaba ye-ICT. I-Ministry of Education ibise udaba olutsha lokufunda abaluthi yiphandle. Kanti lento ifuna ukubana isebenze ndawonye ngemtshina lama-computers bayasho abelungu. Lezo zinto bezingakaphiwa abafundi kubana besebenzise njalo ke sokubangela ukuthi i-passgate yabo iyehle.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba Kuyemoyo uthi uphambana leqiniso umongameli lapho athi uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukunceda izifundi uhlangothi olwe-ICT.
Kulusizi ukuthi umuntu njengo-president sowazifundisa ukuthi sonke isikhathi akhulume amanga. Abantwana kathesi nxa sibathembisa amakhompyutha siyabe sesisitsho ukuthi iZimbabwe yonke iyafinyeleleka nge-intanethi. Pho indawo enkulu yeZimbabwe ayila intanethi, amakhompyutha lawo azasebenza ngako. Okukhona kakhulu ubaba katshela abantwana uthi nizaliphathela izwitsi, uthi nanzi izwitsi engiliphathele zona.
Ezinye indaba eziphakanyiswe ngabameli babantwana edalela ephalamende labo zigoqela ukuthathwa kwezidakamizwa, amalungelo abantwana abaphila labakhubazekileyo kanye lokuhlukumezwa kwezifundi ngababalisi. Ukuphawulwa okusemthethweni kwephalamende yabantwana kwenziwe phansi kwendikimba yokunanza amalungelo ezifundi ikakhulu kulezi insuku okusetshenziswa imitshina yakulezi insuku yebulenjini e-internet ethi The Rights of the Child in the Digital Environment. Imele Studio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi intsha yakwele South Africa ibithakazelela ilanga ele Youth Day lamhlanje, inhlanganiso yabamela abahlala kulelo lizwe iZimbabwe Community in South Africa ithi ikhathazekile kakhulu ngenhlupho izibhekane lentsha yeZimbabwe ehlala kwele South Africa, ikakhulu udubo lokusilela kwemisebenzi. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg.
AbeZimbabwe Community in South Africa bathi iningi yentsha yeZimbabwe ibhekane lokusilela kwemisebenzi osekufuqe iningi ukuthi lingene ekusebenziseni izidakamizwa lokuphila ngokusela lokubamba inkunzi. Ukusilela kwemisebenzi kubikwa njalo sekubamba ngamandla intsha engamantombazana ukuthi zithole isithengisa ucansi ukuze iphile. Indawo yokuhlala ngenye inhlupho esihamba phambili njengoba kufuneka umthelo wendlu okuyinto abaningi abangelayo njengoba bengasebenzi. Isikhulumeli sale nhlanganiso umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi okuyinsusa eningi lalezi nhlupho yokuthi iningi labatsha laba alilawo amaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa ngokusemthethweni.
Okwenza ukuthi abanye bengasayi nasezifundweni kumbe ezikolweni ukuthi baqeqeshe bazithuthukise ngolwazi nangama skills azobanceda ukuthi kusasa babe nekusasa eliqhakazekileyo. Kodwa ke lokho ke ukuthi abaphatheki futhi kupolitiki yangasekhaya emuva kwenza futhi nakho futhi ukuthi kusasa lezwe lona lingathembisi ukuthi lophele laphi.
Omunye wenkokheli zabatsha ebandleni le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa uCleopatra Moyo uthi kuzwisa ubuhlungu kubona iningi lentsha eZimbabwe isimi emgwaqweni ithengisa ucansi.
Abantwana batshiyele isikole endleleni, so ma ebuya lapho iyabe zitshela ukuthi ma ngingafika eMzantsi Afrika ngizafika ngisebenze nami ngikwazi ukuqhubekela phambili ngizifundise ngincedise abazali bami ngesikolo. But ma efika lapho umntwana ethola ukuthi ayikho imali, imisebenzi ayikho, ebesecabanga ukuthi njengoba ekhaya ngishiye behlupheka ngenzeni, seqala kungena estradeni ethengisa umzimba.
okhokhela abantu ebandleni lezaphi kwele South Africa uLindani Nkomo uthi abaningi sebeze bengena kuzidakamizwa.
Begcina benesikhathi sonke behlele ezindlini emakhaya bengenzi lutho. I-frustration leyo into okuthelele begcina benjani bezama ukuthi bekwehlisi bengathi bayakhohlwa ukusebenzisa idakamizwa.
Le nto egcizelelwa ngomunye njalo wabatsha uThobekile Ncube uthi inhlupho lezi zigcina zilesi dumbu phansi ikakhulu kwamantombazana.
Kulabo abangamancwadi zokusebenza eSouth Africa impilo ithanda ukuba nzima kakhulu ngoba imisebenzi asiyitholi. Amantombazana amaningi aza ngicitha engena emsebenzini yokuthengisa imizimba nokuzinikela ebantwini abanezimali ukuze bakwazi ukuphila. Okunye bazinikela ebantwini labo bagcine bethola imikhuhlane engalaphekiyo.
UTandazani Jehana okhokhela intsha ebandleni leMthwakazi Republic Party uthi iningi labantwana beZimbabwe bazifica sekuyibo abanakakela izimuli bagcine sebesenza noba yini ukuziphilisa.
I-poverty ke yona isiqokoqela esenza abantu abaningi bangene kwi-prostitution abayintsha ngoba vele uthola ukuthi uyena vele asebebhekele kuye, uyena vele oseyi-breadwinner.
Abanye bathi okungenza lezi nhlupho ziphele ukuthi intsha eZimbabwe idlala indima ekhethweni oluzayo ukuthi kulunge ekhaya ibuyele. Enkulumeni yakhe kwabatsha lamhlanje umseli kamongameli uMnumzana Paul Matshatile uqinisekisile ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukutholisa abatsha emsebenzini. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uMnumzana David Hamazeribi uhlele khuza intsha eZimbabwe ukuthi ingaqali ukuphatheka emsebenzini wokuganga elizweni lokuhamba. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umngakhe weqhawe lesizwe uMuyi uMnumzana Dumiso Dabengwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lebutho eleZebra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Imuli yakoDabengwa ibika ukubana uMakhomalo ubobhele kwelebhilithane izolo mhla ka-15 enhlangula 2023 eLondon. Ukubhubha kwakhe abakoDabengwa labakoKhumalo lapho abezalwa khona bathi balokudana kakhulu ngokulahlekelwa ngumama. Okhulume emele imuli yakoDabengwa uMnumzana Sijabuliso Dabengwa uchazisela iStudio 7 ukuthi bathole njani lombiko njalo abantu kabakabuthani ngobuningi kusamelelwe ukuthi amalungiselelo ukuthi uMakhumalo uzalethwa njani ekhaya.
Ngamafu ntambama ngise ekhombini ngafonelwa ngomunye umzawa wami njalo ukuthi uMama Khumalo kasekho. Kwangidanisa ukuthi kathi shuwa ikunganizwe bese nganisizwe ukuthiwa ubengani uphatheke kakhulu kathi sokuphindisiphinde kwatshintsha kwadini esibhedlela. Ngathi nizofika-ke edrobheni abantu abaningi sebengifonela sengithola lama-messages amaningi ukuthi umama sakasekho sebesikhalela. Yikho-ke ngasezama ukuthi sithintane lapho abase-UK sizwe ukuthi vele kuhambe njani lokuthi senzeni. Wakhanya kuyikuthi hayi kwakathesi akukabilanto ebambekayo esilungisiwe ngoba besesabela ukuthi eNgilandi ngale ngama-weekends kabasebenzi. So ukuthi benze into ephuthayo bangaqalisa ngomvulo ukulungiselela ukuthi kwenziweni.
Uhulumende wazisiwe na?
Namhla ekuseni savuka-ke sifonela u-provincial minister uMama uJudith Ncube simchazisela ngemva kamama lokuthi sizwe ukuthi njengoba kukhatshana kangaka le mali zakhona zinzima uhulumende angangena yini ancedise. Wathi yana hayi la uzahambisa ilizwi kwabaphezulu kuseyatshonilo ilanga kuzaphi sizasazisa ukuthi uhulumende uthene.
Ubhubhele ngaphi?
Ubhubhele e-UK esibhedlela. Ubehambe khona ngo-2019 nje ngemva kokubhubha umkakhe wahlalahlala kuthi khona kungabonaki ngabo-November abantwana basebesithi umama kakabuye azotshaya umoya khona ngale. So bekhona ngale nje kuthi akuyaphenduka masinya kwaso kuvuka iCovid le yahle yamvalela khona le ethe sipheleleke bese ngumuntu oselungiselela ukubuya ikho ke bengumuntu nje obuyayo kwana lomnyaka sisimkhangithi kuseyafika uAugust yabe sekhona
uchiye abantwana na njalo bangaki
abantwana abakhona bahlani kodwa labo bonke abakho lapha ababili base UK oyedwa use States omunye use South Africa omunye use Botswana abazukulu babili abakhona kulalo eBotswana kuloyedwa ose UK kuleyo oyedwa ose England
abantu babuthene ngapi
wakathi sibe singakafuni ukuthi abantu sibuthane lapha ngoba asikakwazi ukuthi kungathatha isikhathi esinganani ukuthi babuye ngapha yikho kasikabuthani ukuthi nje ama-close relatives yiwo nje abakhona kodwa asikabuthani
lo ke bekungumnumzana Sijabuliso Dabengwa isikhulumeli semoli yakoDabengwa sibe lethuba njalo lokuxoxa lonkosikazi Christine Sibanda udadewabo kankosikazi Zodwa Dabengwa laye okhuluma ngokulahlekelwa okukhulu ngalimfa
wazalwa 1947 6 November emolini ubelandela mina ngingokuqala yena elandela mina ube ngumuntu emolini olothando bebathanda abantu kakhulu namhla so silahlekelwe mina ngingathi she was my pillar kodwa lahlekelwe kakhulu uZodwa ube ngumtaka locanda Samson Khumalo emzala lo Mandiweni uJanet Mandiweni ngomphini ePlumtree ha thina silahlekelwe kumuli yethu besizelwe singu 8 namhla sesele singu 3
ubephathekile yini okungakanani kwezentuthuko la kwezombusazwe
njengobana likwazi ukuthi ubevele engumfazi weqhawe ndiyakwazi ukuthi nxa kadethethwe ngudumiso kaDabengwa liqhawe lelo elasilahlekelayo ube ngumuntu laye eqinile kwezombangazo loba ebegula ngoba umkakhe umthiye vele elokhu esiba on and off esibhedlela on and off
lo ke bekungudade wabo kankosikazi Zodwa Dabengwa esixokelaye ekobulawayo
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Isiphathamandla sehofisini kamongameli Mokgweetsi Masisi sithi izizalwane zeleBotswana kumele zichiyane lomkhuba omubi wokubiza abokuza ngamagama amabi afana lokuthi ngamakwerekwere ngoba lokhu kuyinkulumo ejojozela inzondano. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usiphalo lojaba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Lokhu kuphume ngesikhathi kunanzwa ilanga lokukhuthaza abantu ukuthi bahlalisane ongela nsondano ele International Day for Countering Hate Speech. Umnumzana Gabo Morayeng umphathi ntambo obona ngendaba ezenzakala kuofisi lomongameli weBotswana uthi uqathekile ukuthi abantu bakhulumisane ukuhloniphana hathi ubizana ngamagama.
All of us here we not decide to be of which race or the other race
Sonke lapha asizange sikhethe ukuthi sizalwele ngaphi. Abanye ngabakwena, abanye bazalelwa eZimbabwe, kukanti abanye ngabeGhana, njalo njalo. Bese ke libabiza amagweregwere. Akulunganga, kumele lento iphele.
Abe Zimbabwe weBotswana njengezinye izizalwane zokuza zijayele ukubizwa njalo nje ngamabizo angalunganga, okunye kungathi kusoma. UMorwaeng uthi udlakela luqalwa ngamazwi akhulunywa engathi uyasonywa. Lokhu kusekelwe ngummeli wenhlanganiso yamazwe omanyana omhlaba e-United Nations, uMnumzana Zia Chaudhry. UChaudhry uthi amazwi enzondana aqhamuka lapho amathuba emsebenzi esilela, kumbe kulokudala amacala amaningi phezu kwezinye izizathu.
When you have an economic downturn, when you have an increase in crime, when you have an election coming up,
uma kuloku kugudela kwesimo somnotho, ukudalwa kwamacala, kume ngesikhathi sokhetho, kunikeza inkundla ukuthi abantu bathethisane.
UMnumzana Ntokozo Thebe isizalwane seZimbabwe esihlala eHabroni uthi ngokunanzelela kwakhe ukuthi abantu abasebenzisa amazwi alenzondo afana lokuthi ngamakwerekwere ngabantu abangafundanga.
Ya, mina into esengayinanzelelayo, people ababiza abantu ukuthi foreigners or abathanda ukubiza abantu ukuthi magwelegwele, are these people abangafundanga, abangela ukuthi people without an occupation. Abantu abafundileyo kahle kahle most of the time khona lokho kuyizinto vela abalandaba lakho.
Kodwa uThebe uthi amazwi kamphathi Ntambo Morwaeng kasoke aphathisa kangako ekuzameni ukwehlisa isimo sokusebenzisa amazwi angaqondanga.
Manje inkinga ekhona vele nxa kulalezi ezingafundanga kuyahlupha. Ngazumtshele namuhla sasiyavuke kwenza anto nti vele kunzima to control such a thing. Esikubongelayo kuphela ukuthi abatswana abayiba abaphethe umthetho phezulu bayasicabangela lathi.
Abokuza abagoqela abeZimbabwe bazithola bethwele nzima kakhulu labo abahleli kule South Africa lapho lenzondano ebhekiswe kwizizalwane zakwamanye amazwe. UMnumzana Nqabutho Mabhena, umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi kuhle okwenziwa ngele Botswana uzama ukukhuza.
Kuqakathekile kithi kakhulu lokho ngoba esikunanzeleleyo isikhathi esiningi ukuthi inzondano iqala elimini ekukhulumeni. Kuthi abantu bengakhuluma kabi ngabantu bababize ngamagama osokulandela ukuthi bahlasele abantu. Sikubona ngani le linyathelo eliqondileyo elenziwe nguMinister of State in the President's office.
Ilanga le International Day on Countering Hate Speech laphawulwa inhlanganiso ye-United Nations ngomnyaka ka-2019 kulokunanzelela ukuthi kulenzondo eningi eqongayo ikakhulu ngomhlobo ngomhlobo. Leli langa linazwa umhlaba wonke jikelele mhla ka-18 kuNhlangula. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisaHabron kwele Botswana.
Iti waza waza Friday my darling. Waza Friday umsebenzi ubokine.
Kuhlelo waza Friday namhlanje silomculi womdumo owerumba uVoko ehamba leqembu lakhe lenkai Challengers. Laba ke badabuka enkai kodwa bacula bekwele South Africa. Basanda kwethula idlalathe labo elichasha elile ngoma yabo echisayo ethi into ngayekhehla. Nanguke uVoko exoxa lo ntungamile inkomo owe Studio 7.
Amazane zondwa ngabantu ye nguvoko lo olibingelelayo ngibingelele kumphakathi igama uNqabutho Ncube ngizalwa eMkayi esigabeni seMbuma endaweni yasePhakama.
ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ye, thina njengenkayi messengers sitholakala eSouth Africa, kodwa uma ufuna ukuxhumana lathi ngokomoya usithola kunombolo esithi 0842150878. Yikho lapho sithola khona. Uyakwazi ukuthenga ingoma ngesitolo somoya, and then sile YouTube channel yethu ethi yona Ngqabutho Voko and Inkayi Messengers Band. Yikho lapho okwazi ukuthi udonse khona ingoma zethu kwesinye futhi isitolo sethu somoya.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli
ingoma esinikeze yona ethi yona Intonga Yekhehla. Ingoma ekhuthaza kakhulu abatsha ukuthi ma ungumuntu osasemutsha zizamele nawe ukuthi ube nokwakho. Okwakho lokhu yakusiba nakho maqondana nelifa ozayishiyela abantu abakho, sebenza sibili ushiyele something abantu abakho, kumbe umuzi asisebenzeni sakheni imizi bomama nabobaba, ukwenzela ukuthi ma siqala ukuluphala sibe nendawo enhle esizokuyaphumula khona lathi sesiziqhenya nabantu besale bekhomba ukuthi ixhegu leli lalakhe kakahle.
Themba lokuba likukholisile umculo kaVoko. Isikhathi sethu savumi ukubana sikubekele phambili sisonke, kodwa ke lingakhohlwa ke ukubana kuhlelo lwethu olwe Live Talk namhlanje sikhangela unanzwa kosuku lwamalungelo abantwana olwe International Day of the African Child lesimo sezombusazwe elizweni phambilini kokhetho. Singeke ehlukani isihloko. Uthani ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo. ezigoqela ukusetshenziswa kobulembu obe-internet lemitshina yangalezinsuku eyamakhompyutha. Umkakhe weqhawe lesizwe uMoyi uMnumzana Dumiso Dabengwa owala impi yenkululeko ekuviyo lebutho eleZebra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Abasakhulayo baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bamanyene labo sowabo balelo lizwe ukuthakazelela ilanga ele-National Youth Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka.